Rodney Clean Shizzle.
Military Touch.
Dainguva ya itoka shure naimba kukumbira naimba dawa mukana mwe dai hope zandoro tandire dai dai duzira pangwe nasindi newe
ndakanzwa kuti wakachatana kuriatu washinga iri wapika mamonaki ndakanzwa kuti wakaenda nakoriati kondizo here zviri mumoyo zviri mukati
taitirure rure tose kumahungwe taienda tose kunochera mapuwe taitirure rure tose kumahungwe taienda tose kunochera mapuwe
maimaria muzande zvakatangira musunde nazve tikasangana kutsimbe ndaitisimuka titambe aiwa buza chirongo tihumbe chimwe chimwe tichadira dorore imbe
ndikuromyari wetsinde ndiye mwene wenzimbe usarama ukatinge usandirindire mwenzi watiche nonga kanyama tiche wozotanga waverenga tsamba yandanyora tsamba yandanyora ndiyo tsamba yandanyora
rure rure taifamba tose kuma kashure naimbo kukumbira naimbo dawa mukana mumwe dai hope zandoro tandirere dai ndaidudzira pamwe nasindi newe
chipanangana chatosimudza chibhebhenende chikatapira chinofamba nachongamire tali wangu ndirangarire padokodoko makarekare taitamba chamupidikori taishuvira kuenda mberi zvakakona kana kodobori zvese zvikaita midikari asi ndiani aizoziva zvataisova ndiani aizoziva uchazondisiya ndianiko aifungira zvingadaro zvikaguma zvakadaro ndinoshuva uwane rugare
pika mamonaki ndakanzwa kuti wakaenda nakoriati kombizo here zviri mumoyo zviri mukati
Senator Vibes and Mighty Everywhere
exclusive from justnaija.com.